A very, 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 very good evening to you, Zimbabwe. This is The Connection, live talk coming to you live from Voice of America in Washington, D.C. I'm your host, Mike Ove.
And I'm Evan Sininga.
Once again, good evening, Zimbabwe. I am your host, Mike Hove, welcoming you to The Connection Live Talk, our youth segment that targets issues in relations to youth. Be it success, be it troubles, we talk about it all. Today, we are having a very, very, very special segment. We're going to be opening the mics to several different youths who are representatives of several different political parties, whereby we're going to have a debate. They're all going to be telling you the issues that are within their parties. They're going to be talking about how they're looking towards uplifting you as the Zimbabwean, in particular, the Zimbabwean youth. So, folks, make sure you join in today. Today's your day.
Let's get connected. We have our several different Facebook platforms. Come and join us. Those is VOA Studio 7, VOA Shona, and of course VOA Ndebele. We can also get things going on WhatsApp, and the number is 001-202-465-0318.
And that's right, folks. My brother over here said it perfect. But for those that are looking to join us live and call in live into the studio, the number is 001-619-2077. You can see it at the bottom right there where it's written www.voazimbabwe.com. The number is right there. Once again, 202-619-2077.
We are also streaming live on the internet at voazimbabwe.com, voashona.com, and voaindebele.com.
Yep. And again, for those that are joining us, because I know some of them, you don't catch us at the top of the hour. Some of you always come in halfway, a quarter, a third to the program. So let's break it down what's going on today. Today on The Connection, we're opening a panel. We are opening the mics to youths that represent several different political parties. Now, some of you are going to want names, so we'll go ahead and give you names. We're going to have the likes of, we're expecting to have the likes of Louis Matsutu, who is a representative of ZANU-PF, and of course the notorious Bondo, who is a representative of MDC, Brian Ngube, who is a representative of ZAPU. Please, my apologies, Brian. ZAPU, and of course, we're gonna have a special one for you, a gentleman who proclaimed, he said, me, as of today, I am the president of Zimbabwe. So we want to hear what that is all about. But folks, it's not just about them, it's not just about us. We also want to open the mics to you, our listeners. Sfunukuzuthi, what is your thoughts when you're thinking about ezombusazwe eZimbabwe? And also, we want to hear you communicate with some of these representatives. We want to hear you talk about your woes, your cries, your celebrations. Are you even going to vote for these parties after you speak to them? So, we're going to be opening the lines to you. Sfunukuthi lingene lani kuhlelo mopindane miwo mchirongwa. Li kulume imibono yenu mayelana ngezombusazwe eZimbabwe. Vanzo.
Mike.
What's up?
Good to see you, man.
Welcome back.
You're looking good. I like the new shave.
Ish, man. I feel sexy. So, my face.
Yeah.
Vanhu ari kuti chiine zvepolitics kuZimbabwe.
Anze kuri kunakidza.
Nasa handiti patro nenye MGC yatonyatsopinda punda
futi. Yes, tanga
chichema chitoti yeyeyeyi vangu achifara vangu chichema.
Zviri kwese kwese anzi kufara kwevamwe kuchema kwevamwe. That's how it rolls.
That's correct.
So, ameno tichanzwa kuti zviri kuitika ndezve kuti kudii asi well like you said nyaya dzana makupe nana vachamisa dziri kuramba dzichenderera kumberi dziri mumatare and we following through, you know, just to find out what's going on and what's cutting, but hey, today it's a day for the youth.
That's right.
We're hoping they are going to come in numbers. Mm-hmm. We're going to be talking about all these political dispensations, the new, the old, the bygones, the coming and the future. Mm-hmm. So we hope all the guests that we are hoping to talk to will be joining us and we will hear how it goes.
Hey, people are already in within their numbers, man.
Yes, mate. That's how it goes.
Do you want to go Donald and say, hey, my brothers, and tapinda pan?
Yes.
Unne brother knows Donald.
Ah, all donors are my brothers.
All that terrorism are brothers. But like, as you said, it's going to be really interesting. I personally am looking forward to hearing from some of these youths, especially Bondo.
Okay. Why Bondo is especially?
However, my apologies. Let me not say especially. However, today marking a day that, is very controversial around MDCT, I would love to hear what him as a youth with such a high position within the party has to say. This is happening, but we still want you to vote for us.
Okay. It's interesting because I can see like on the guest list we're looking at here, Mike. Mm-hmm. You know, talk about Louis Matutu. There also has been quite a lot of controversy going around the primaries, the election processes.
Exactly.
We only saw just 2 days ago and yesterday there were demonstrations at the Zambia headquarters. Mm-hmm. So it seems it's everywhere, you know. And what can we say about Tinashe Jonasi, the man who says, I'm now the president.
I was talking to
him the other day. Off air, and he was telling me that they are already starting to organize a new setup for all the embassies across the world for Zimbabwe as the president.
Okay.
So, hey. Apana umira mushe nasi.
Da mira gapi le mshirongo amagangene mshelo. Goto goto hey balaleli balaleli wathi ngilibingelele. Yebo umthakazi omuhle okhuluma ngu Mike Hove umsakazi wase Studio 7. Lamhlanje kuhlelo labasakhulayo kuhlelo The Connection. We're talking about e-politics ezombusazwe. Sifuna ukuthi abasakhulayo abangamalunga noma esingathi isiphathamandla or ama representatives of ama parties achiyeneyo. Ukuthi bangene lamhlanje kuhlelo bakhulume lani balitshele ukuthi 1 why do they want ukuthi libavotele, 2 bazayenzani ukuthi bathuthukise impilo zenu. We're going to be hosting it ngesikhiwa sithi i-political debate ukuthi sibabuze ukuthi kanti this is the things that are happening ezombusazwe eZimbabwe. Yazi like recently abodokotela babetshengisela, abonesi babetshengisela, so sifuna ukuthi bangene bona kuhlelo basitshele ukuthi okay, no. Yehlisumoya kuphathi yethu thina we looking to do XYZ ukuthi sithuthukise 1 abontanga, 2 izizalwane zeZimbabwe so that impilo zabo zi-improve zithuthuke. So that's exactly what we're looking to have. Njengalokho kushiwo ngibhuti wami u-Evans lamhlanje sikhangela uba lo Brian Ncube who's representative eZapu, uLouis Matutu who is a representative eZanu, uHappy Mochidziva who is a representative oMDC ekhokelwa ngumnumzana uNelson Chamisa. Wena. Kanye lo mnumzana wokugcina uTinashe Jonasi lo who just came from nowhere ku social media wathi lokho okwenzakala kuZimbabwe it's not constitutional. So based on that lami sengumongameli omusha weZimbabwe. So sifuna ukangena ukuhlelo asichazisele ukuthi kanti njengalokho kushiwo ngu-Evans, they already setting up ama-plans ukuthi kuzaba lama embassy achiyeneyo, they're going to be renovating XYZ. So sifuna ukuthi la yangene kuhlelo sizwe okuningi ukuthi kanti Tinashe kuyini okwenzakala. So I'm looking forward to ukuthi bangene kuhlelo.
Mike, ichokwadi vatereri kwamaka pararira nenyika zvizvarwa zveZimbabwe. Nhasi tiri kutsvagiridza nyaya dziri kuitika mune zvematongerwo enyika, tichinyanya-nyanya kutsvaga vakomana nevasikana vechidiki vari kutungamirira zvikwata zvevechidiki mumasangano avari kuti vauye padare tizombotandara nhasi tichikurukura, tichibvunzana mubvunzo, tichipindurana, tichionesana kuti zviri kumbobva nekupi, zviri kuenda nekupi. Sezvatambotaura, tina Brian Ncube nhasi weZapu, tina Louis Matutu weZanu PF, tina Happy Mochidziva veMDCT inotungamirirwa navachamisa kunenge kwaani masene mawandisa ikoko. Tozoitawo vaTinashe Jonasi vatiri kuedza kubata iko zvino veIdeal Zimbabwe vakatobudawo pachena vakati ini ndini nda president weZimbabwe kubva nhasi zvichienda kumberi. Saka takatomirira kunzwa urongwa hwavo hwekuendesa nyika kumberi semutungamiriri weZimbabwe sekutaura kwavakaita. Mm-hmm. Vari kuuya kuzoti tsanangurira kuti zviri kufamba sei. Saka tichada kunzwawo kwamuri vatereri kuti pfungwa dzenyu dzinotiwo kudii muchitaura nevamiririri venyu. Tinzwewo zvamunofunga, tinzwewo maonero enyu kuti zvinofamba sei. Vanoda kuvhoterwa ngavauye, vanoda kuvhota ngavauye, Vasingadu kufota, msawi.
Atibade. No, 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 you are fired.
Tione kutu, zinofamba say,
but
Mike.
But I hear our awaited president is here.
The president.
The president.
His excellence.
His excellence.
Okay.
Your honor, His Excellency Tinashe Jonasi, magade yumkom.
Magadini
zenyu. Aiwa, tukufara, tukugamchikira ika mchirongwa. Welcome, welcome, welcome to our youth program.
Tinotenda chaizvo kuti matiri paomukana pachirongwa chedu chinova chinodiwa nezvizvarwa zvevana vezimbabwe.
Ehe, ndizvo izvozvo. Evans, ndinototanga kuti
tanga. Mr. President, tototanga nekuti vakateerera veruzhinji rwenyika kune vamwe vasati vanzwa vasingazivi kuti Ideal Zimbabwe iri kubva nekupi, iri kuenda nekupi, uye havasi kuzivawo kuti makatozvigadza kuva mutungamiriri weZimbabwe, vangangodewo kuzvinzwira vega muchitaura muchidimbu kuti muri kubva nekupi muchienda nekupi.
Ndinotenda. Ideal Zimbabwe. Ndichiona kureva kuti nyika yeZimbabwe inova iyo inopa mukana ichifadza neri kupa rusununguko kuvana vese veZimbabwe. Nechirungu tingati isusu, Ideal Zimbabwe iZimbabwe yekuti vana vese vemunyika vane uremu hwakafanana. Pasina kuti munhu ari padhuze nevatongi kana kuti munhu ari muzanupiye ndiye anozviona semuzimbabweni akazara. Vari kure nevatongi kana kuti vasiri muzanupiyefu vanozviona sevanhu vekunze kwenyika, votozobuda munyika vondogara kunze kwenyika.
Aiwa.
Ideal Zimbabwe ibato rakashomewa rakatangwa nevanhu vanova vatinotiwo vari ordinary, vanova ivo vanoshungurudzwa nezanupf, vanova ivo vari kupirwa nevanhu vezanupf. Nokuti nyika yedu iri under masanctions, masanctions akaitwa nezanupf, nokuti zvinhu zvinofanira upfumi hwevana vezimbabwe huri kutorwa nevanhu vezanupf kuita hwavo. Saka ndo masanctions atinotaura iwa kuti nyika yedu iri pamasanctions, iri kutorerwa zvinhu nezanupf. Masanctions anonzi eAmerica neAmerica ichi, asi masanctions ngozi kana America ikasatipa mari yavo tinoingati tingatamira chii? Tinofanira kunge tine upfumi hwedu hwakawanda hwokuti mbavha dzemuzanupf vari kuba kusanganisira vamugabe, mbavha hombe navagrace mukadzi wavo mugabe, tozoita mbavha yechipiri dzechipiri grace category 2, chiwenga navamunangagwa. Vamunangagwa toziva kuti mupfumi vanotiouna magold migodhi yegoridhe, vananazuva petroliamu, tiri kutongwa nembavha.
Mukoma Jonas, regai ndikubatei muromo tiri ipapo, tinyatso tisakurasei tifambe nemi zvakanaka. Tanzwa zvamataura, ndofunga nevakateerera vari kunzwawo zvamuri kutaura. Pane pandiri kutsvaga kuti musvike apapa, pamusati manyatsosvika. Pekuti vaJonas ndova president veZimbabwe apa. Makapasvika sei? Ndopatinoda kuti ipapo mukambopati gagaga 2 minutes tinzwewo pfungwa dzevamwe vateereri nevamwe vatiri navo mudare.
Okay, Ideal Zimbabwe ibato ratinoti nechirungu revolutionary party. Kureva kuti isusu hatipinde musarudzo. Sarudzo dzinoitwa vanhu vachiwirirana dziri papanhingi patingati nechirungu free and fair, isarudzo dzokuti tinova kuti tipinde madziri. But takaona isusu kuti sarudzo dzinoitwa muZimbabwe isarudzo dzinoitwa nemauto, hatioti masoja oro ani. Two, tinonzi ZEC, inonzi iyo Zimbabwe Electoral Commission. Kwatii iZANUPF Electoral Commission, nokuti ZANUPF yakabudirira mukutora hurumende, chinonzi maCIO yavaZANUPF, chinonzi masoja iZANUPF, chinonzi ZIMPEPERS, ZTV, ZBCTV, Immigration, Registration, mabato ese, madepartment ese hurumende ava pasi peutongwa hweZANUPF. Saka kuvota kunoitwa muZimbabwe ndiko kuti vamunangadzwa pavari izvo zvivachifamba muZimbabwe sokutanga vana nezimbabwe zivai kuti munangadzwa asi kutonga Zimbabwe vamunangadzwa asi mutungamiriri wenyika yeZimbabwe munhu ari kutungamira nyika yeZimbabwe ndigeneral Chiwenga vamunangadzwa vakaisiwa here zvokuti zvingoita sokuti nenyika medu tiri kutongwa necivilian asi kutongwa nemasoja nyika yedu iri pasi pemasoja saka vachiwenga vakahwanda kumashure kwani kwavamunangagwa vachibhlija vachisenga nebhanda ravo kufadza mukadzi wavo wechidiki anova iye akangofanana neuhipi hwaitwa nagrace mugabe wokuti vatungamiri vedu vari kuroora ratingati pambi saka ukaora pambi uri mukuru unorasika
Mukoma Jonas,
yeah.
We don't encourage language yakadaro patironga panapa Mukoma.
Mamwe mashoko anozoti remei asi patata chida tine vamwe vakateerera kavanodawo kuzopindura vachizobvuma nekuramba zvimwe asi chimbotangai maudza vateereri kuti ndezve chokwadi here kuti ndimi mapresident weZimbabwe.
Ndakazviita president weZimbabwe pakuti ipo vamugabe kutonga kwavaita Zimbabwe vamugabe vaikundwa navatsvangirai musarudzo dzese dzavakaita vaikundwa vamugabe asi kuti vamugabe vairamba vachitonga nokuti ZANUPF vanonyora pasi hatinoti iwo maresult emaelection before maelection sarudzo yaitwa vanyora pasi maresult aya kuti maybe opposition inodiwa muHarare kana kuti mumatauni vanongovapawo maMP nemakanzira akati wandei ikoko saka vanyora pasi kudaro vanozoanaunza maresult avo avakanyora pasi asinei nokuvhotewa kwevanhu ngatitarisei sarudzo ya2013 2013 vatsangirai vakati iwo vakapokana nemaresult vakaenda kucourt kuhighcourt vaenda kuhighcourt vatsangirai vanga vane kodzero yokupiwa mabhoxi atoti maballot boxes kuti vaverenge vaone kuti maresult akataurwa nezeki anoenderana here neaya vakanyimwa mabhoxi vanyima mabhoxi zvinoreva chii kuti vakanyimwa mabhoxi zvinoreva kuti maresult akaanaundwa nezeki anga asingaenderani neakavhochewa nevanhu ari mumabhoxi atoti maballot boxes zvinoreva izvo kuti ZANUPF inotaura maresult ayakanyora iyo vamunangagwa sofa vari kutonga nyika yeZimbabwe havana munhu akavasarudza vamunangagwa sofa vakazviita mutungamiri wenyika futi saka isusu seopposition the reason why NDC isingatongi muZimbabwe isingachinji maitiro inyaya yokuti vari kutorera munhu diamond munhu asina diamond NDC iri kuda kutorera power kubva kuna munangagwa vachamisa vana maikube vari kuda kutora power kubva kuna munangagwa munangagwa acho haana power akapiwa nani saka muri ndakazita mukuru wenyika pakuti munangagwa wakazita mukuru wenyika saka ZANUPF iri kuramba ichitonga nyika nokuzvipa masimba aisingapuwe nevanhu saka ndinofanira kuti ndizvipewo masimba ndiitewo mukuru wenyika totora from there nau dhati dava mukuru wenyika
tapabata apo Mukoma Jonas musaende kure imbogara muri pedyo ndopatira tichida kuti vateereri vapanzwisise ipapo kuti mapasvika sei pane vamwe varipo papamhembo iteererai vamwe vachapindawo vachitaura tigoita kuti tisanganise mhinduro dzenyu nemaonero avo tigokurukura tiri pamwe chete nai batai zvenyu makadaro Mike
angimzwile kahle umnumzana uTinashe Jonas echasisa esithi okuqala yena he's now proclaimed himself esithi yimi umongameli balaleli esithi limbonile yena umongameli umnangagwa wathi it's not the people who put him there, it's the army. So lami sengiyasifaka lami ngithi yimi umongameli uncontested. No, it's not the word I'm looking for.
Which one are you looking for?
Unconstitutionally. Constitution. Yes, I let me not joke. Anyway, So liyamuzwa umnumzana la uthi nasho sithi that's why yena sithi yimi umongameli ngenxa ukuthi yena ubona ngani it's not lawful indlela umongameli angene layo esikhundleni sokuba ngumongameli laye wasitshela wathi njenga even though yena wayenza lokho la msengikwenza khonoko kodwa ngiyezwa ngisanda ukutshela ukuthi we now have our guest. Yeah, I'm joking.
My friend, we have had guests when it started.
Mr. Bondo has joined us.
Oh, Mr. Bondo is
in the building.
All right.
Va Bondo magadi enyu comrade.
Tinofara, munofara here.
Aiwa, tirikufara, tirikugamuchira ikapa chirongwa. Tataka tokumirira.
Aiwa, atasvika.
Ehe. Efforts.
Mashika wrong time nekuti Mashika president vari pa phone vachibva kutaura kuti tatora Zimbabwe ndininda president mukoma Tinashe Jonasi ve Ideal Zimbabwe ameno kuti zvamauya weimimi muchiti muri MDC zvichafamba sei nekuti hanzi nyika yaenda nevakomana.
Aiwa azvirambwi kuti vanenge vangofungawo kuti vari kwavari vatora asi nyika ino bva kuvanhu.
Mhm.
Kuva mutungamiri wenyika unosarudzwa nevanhu.
Mhm.
Okay. Hakuna mutungamiri anozvigadza.
Mhm. That's correct. We hear you there, comrade. So, comrade Bondo.
Yes.
Takupinza emuchirongwa because we want to give you an opportunity to mutaure nezvimwe zvizvarwa zvekuZimbabwe that are looking to learn more, not just about MDC Alliance or MDCT, however, that want to have more insight kuti why should they vote for you? And it is Zimbabwe, when we're talking about MDC, there's so many issues and controversies surrounding just the name itself. So for me as a youth voter, please, let's start off by you telling me, why should I vote for a party that is kind of surrounded by so many issues right now?
Okay, aya. MDC aina umbo surround wane ma issues akanyanya kuwanda. Yes, for now. Sezvinga fungirwe nevanhu inongori propaganda iri kutraya kuita sekuti kune ma issues ku MDC. Asi sekuziva kwenyu kure nekunge tashaikirwa na president redu Morgan Tsvangirai. Sangano wagara pasi ukasarudza utungamiriri unotungamira musangano yezvino unenge uri iwo unenge uchitungamirwa na advocate Nelson Chamisa vari president. Ava vamwe vaakumhanya vachizviti tine party kana kuti nechii zvotozviziva kuti tova maplans esystem yezanupf yekutraya kudistabiliza nekuti kusumuka kwaita cyclone yatiri kuti advocate Chamisa yakanyanyisa zvekuti vane yapanika vana vamunangagwa vapanika kusvika pekuti vaakutraya kusenzesa mari kuti zvimwe vangavhiringidze vanhu. But isusu tinoramba tichirepresenta vana vezimbabwe one munyaya yekuti vana vezimbabwe vawane rusununguko rwakakodzera. Two, wekuti vana vezimbabwe vakwanise kuti vawane inonzi fighting chance. Saka fighting chance yevana vezimbabwe inowanikwa bedzi vakange tichifamba takatungamirwa naadvocate Nelson Chamisa, kwete avo vanenge vachisevenzeswa nehurumende kuti vange vachidistabilisa musangano. Sekuona kwenyu kwemaitikiro ari kuita zvinhu izvozvo izvo, munobva matoona ruoko rwezanupf mukati nekuti vavhunduka. Isusu hatingati kunotori nemaissues nekuti tinoziva kuti MDC kune MDC 1 inova MDCT inotungamirwa navachamisa tine vese mamwe vanga vakambinge vaine mapato avakanga vanawo tiri kusevenza tese under MDC Alliance. Saka izvo zviri kuitwa nana mama mai kupe aiwa kuitawo. Kana makatarisa yavaiita kublawayo yanga isiri Congress bodo kwete, iyo ndo yakanga ichingori gungano rally yavaiitawo ikoko, nekuti madelegates ese anofanira kuenda kuMDC Congress haana kuenda ikoko. Hakuna delegate yakainvaitwa ikoko kunze kwaivo nemabogus people akanga ariko, vamwe vasiri musangano vasina kana kadhi reMDC vakanga vachinosvika vachinzi vari kupiwa zvigaro ikoko nekunge vachiparticipate.
Mukoma Bhondo.
Yeah.
Tanzwawo kanhasi mareports achitaura kuti Matarets mhosva vataura kuti amaikupe navachamisa ngavambo mira kuvhiringidzwa, ngavasiwe vese vamhanye nechinhu kusvika vagadzirisana kumberi uko. Zviri kureva here kuti tinogona kuzoona vachamisa namaikupe vachizodzoka pamwe chete kuti ngatigadzirisane tiwirirane, kana kuti tangomirira kuti tizoona kuti achadonha ndeupi?
Aiwa bete, chekutotanga chandingadewo kuzivisai ndechekuti Matare asi vanotaura zvakanyanya zvavo kuti vazoziva kuti kuMDC zvinofamba zvakadai, asi vanhu variko ino zvinoitwa nepolitical solution. Asi nyaya iripo ndeyekuti kudare zvabuda nhasi hazvina kureva kuti vamai kupe vanzi reshuwa shuwa vanotore MDC. Vangotaurwa izvo kunzi aiwa nyaya haisi agent, inokwanisa kuti irambe iri mumatare, haina kutoraswa, iriko kumatare icharamba ichitariswa pozobuda judgment pamusoro penyaya iyoyo. But isusu zvedu aiwa isiyo, isusu senge ini ndotungamira vechidika nyaya yekutarisa zveizvozvo zvemajudgment ekuti makoti ati kudini. Ndozwa kuti makoti mazhinji vese majaji vakawanda ari ukwayo vanenge vachitori vanhu vari influenced nesystem. Saka zvavari kuita izvo tozviziva kuti varida kudraila kuti tinosvika kumaelection tichinetsana nenyaya yezita iyo inenge iriyo inenge ichivapa advantage yekuti kuite kunge kune confusion kweMDC. Izita akutoenda kuvanhu, vanhu vanotoziva chero maikupe vakazvitini neyangu yakunze MDC Tokozani. Vanhu vachata kuenda kubaloti vanenge vachiziva kuti iri ndo bato rekuvhotera. Ava havasipo. Saka izvezvi takutonotanga makampeins edu awareness ekuti vanhu vazive leadership yavo, vazive kuti uyu ndiye kansela anenge akamirira pati yakati, uyu ndiye akamiri, uyu ndiye MP wedu, uyu ndiye president wedu. Saka hazvisi zvinhu zvinotityisa chero vakaisa confusion yakaita sei vezanupf. Isusu taenda kuelection tiri kuenda kunobudirira sarudzo idzodzo nekuti tichaenda kuvanhu, ende vanhu vari kutide, ende vanhu vari kuziva zvavari kuda. Ndosaakuti maikuza vanodeedzera vachiti congress rali iya yavakadeedzera, asi yoshaya vanhu. Isi tikaenda mublawayo tadeedzera imomomo toita vanhu 50,000. Saka zvinei zvazvinotoreva kuti vanhu vari kuziva zvavari kudii, zvavari kuita. Hapana kudzokedzana kuchaitika nekuti hatingadzokedzani nevanhu vanenge vabetraya vanhu, hatingadzokedzani nevanhu vanenge vatengesa ningi musangano sezvaitwa nanamai kupe. Ende tozviziva kuti zviri kubva pamari dzavari kubva kupiwa kuhurumende. Semunhu akagara ataura munoyoka interview yavo yekuuk uko vachitaura ivo vachiti vari mupolitics for money, ende tozviziva kuti zvavaa kuita zvaazvemari. Isu ticharamba tichiita zvevanhu nezveupenyu hwamangwana nerugare rwevanhu, ndozvatinoramba tichirwira kuti vanhu vawane rugare rwakanaka.
So, comrade, tell me, what exactly are you promising Vechidiki with regards to how you can uplift their lives and change their lives?
Chekutanga ndechekuti kubato redu removement for democratic change, Vechidiki vese ndinovati anda my leadership takakwanisa kunosekiwa kuti tibvise nyaya youth marginalization yakanga ichitika across political divide. So iye zvinezvi taane mukana wekuti vechidiki vange vachikwanisa kukondesta semakanzelas, vakondesti semaMPs, vanomiririra vanhu mumatare malevels ese angave anoda kutungamirirwa vanhu, even kucabhineti. Saka ndiri kutopromisa vechidiki kuti panyaya yerepresentation ivo vachange varipowo vachirepresenta chivanhu. Tobva ipapo tine nyaya yekuti kumastudents tine urongwa hwekuti tidzose nyaya yemagrants nemaloans yekuti vana vanenge vachienda kuyunivhesiti kutheshari vange vachikwanisa kuzvibhadharira vari ikoko uye vachizvitengerawo zvekudya nezvekupfeka sezvaiitika kare kana isusu tapinda pahurumende. Tine promisi zvakare kune vechidiki iri pamusoro pejob creation. Isusu tinozviziva kuti hakuna nyika inorarama isina vashandi sezvamamirira aita Zimbabwe. Saka izvozvo hurumende inenge ichimamirwa navachamisa yapinda ichaita chokwadi chokwadi kuti mabasa awanikwa. Sekutaura kwavo munovanzwa vachamisa pavanotaura kuti paya panenge pakarwa kunzi
hapana basa pachange pachinyorwa kunzi hapana munhu kuitira kuti vanhu vange vachiwana mabasa. Isi tinoti munhu wese kubasa mukunge tichinge tapinda mukutonga.
Comrade Bondo, pane muteerera ari pamhepo, pamwe ane mubvunzo yaanodawo kuti mutemunzwe kuti ari kuda kuti kudii. I hope vanonzi ani President Jonas vakateererawo muteerera. Regai timbotora muteereri tinzwe kuti vari kuti kudii. Musaende kure, pamwe mubvunzo yave inodawo kuti nemiwo mukande one or two words in it. Halo, mukoma vekuti weshe.
Ava.
Makadiko?
Ndiri
kwangu makadiwo. Aiwa, tinofara isu, tinokuchingamidzai muchirongwa.
Ndinotenda zvikuru kuvamo muchirongwa nhasi.
Tina vachidziva paredhiyo apa. Tina vaJonas zvakare vakabatawo runhare. Mapinda muchirongwa, muri kuonawo seko kuri kuenda nyika iyi.
Chokwadi chokwadi chaizvo, vatoda kuti titaurira nechokwadi. Nokuti zvinhu zvinomirira zvikaita kudai so. Na kwazviri kuenda. Vakomana vechamisa chokwadi vanga vane access yokuti vangagone kutungamirira nyika. Asi pamamirira zvaita izvinezvi kana vachidhonzerana kudai so, handionewo vachikunda. Nokuti varume ava vezanupf magezoso chaivo vakatogadzira kona zvacho dzese. Noti ichi chakatingapa ndidhiraivha chete. Kombi yakanoka ndiyo ikungofamba.
Aioa
kupfumbuka kuti waineuyewo hauregere kupfumbuka ungopfumbuka. Saka vanofanira kutongwara chaizvo kuti dai ini dai ndandirini dai ndichikwanisika kuti ndinokwanisa kubatanidza kupe nachamisa ndavagadzika apa ndanyatsovaudza chaizvo chaizvo kuti zvamuri kuita hazvisenzi. Chinhu chakatadzika naKupe chinhu chimwe chete kuti Kupe akakurumidza kunoita yake pati iye shandisa zvitoro kuti MDC kuti akutokanganisa nokuti akabuda akaburiswa mupati haasisimo muparamende kureva kuti haasisimo mupati haafanira kuti asisenzisa kana yekoti yatonga izvoka hanzoti yatonga ichifungei kana mheni michemo yacho iriko. Saka kusenzeso pano apa pasenza mari yezanupiefu kusenzesa Kupe kuti aedze kutemura MDC yeguhunge nokuti MDCT iri kuridzwa nachamisa chokwadi chokwadi yakahwina.
Ayo
yakahwina.
Ndiri kunzwa ndofunga vakatererawo vabvondo variko kumusangano wamuri kutaura nezvavo uyu. Hameno mukoma Jonas vamusina kumbobata batawo nezvavo, manzwawo kuti varipo here avo?
VaJonas ndo vakuti ndiri president
hongu.
Gwenda vachiota kudaro naivo. Mapurezidendi havasi kuvaonawo here kuti mapurezidendi ndeavo? Inge varipo kare mapurezidendi. Takatarisa apa tingotarisa kuti pana purezidendi achaita zvokubira pakuita purezidendi achavhotirwa nevanhu savachamisa. Achamisa ndo purezidendi vachavhotirwa nevanhu pakuedzawo vamunangagwa purezidendi achabirawo. Saka ndo tikatetarisa zvinavo haazvana Jonas vamukutaurao.
Vakateerera vari kuzvinzwirawo vega zvamuri kutaura. Vava vakamiririra Ideal Zimbabwe nevakamiririrawo MDC yacho. Tinoda kukutendai zvikuru nekupinda muchirongwa. Tichida kuti tidzokere kwavari zvakare tinzwewo kuti vari kuti kudii nemazwi amavasiyira, tione kuti zvinofamba zvichienda sei kumberi. Ndizvozvo mukoma wangu, maita basa imi nekuuya muchirongwa naye. Ndatenda zvikuru, mova nezuva rakanaka.
Right, Evans.
Uyamuzwa baba kuti uti?
Ngiyamuzwa umlaleli, kodwa wathi ngiqale lokutolika ukuthi umnumzana uHappy Mo uVondo ubesethini lapha, ngoba ngibona umlaleli esecomplain esithi Mtoleki please asizwa ngenxa yokuthi abantu
basikhulumisa
ngesishona
kuphela. Basize,
so ngami. Balaleli lapha, umnumzana uChidziwa uyachasisa, ngimbuzile ngathi kuyini okwenza ukuthi bona babone ngani bazanqoba kukhethwe, kakhulukazi nxa sesixoxisana lokuthi nababona ngani abasakhulayo bazabavotela. Into yokuqala uChidziwa uyasho ukuthi ubona ngani abasakhulayo bazasekela ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kanye le-alliance, ngenxa yokuthi into yokuqala one ngesikhiwa bathi kule fair representation loko kushukuthi bona baya shukuthi njengebandla bakhangela ukuthi ba they ensure ukuthi abasakhulayo bakhona ezikhundleni o noma nje bazathola ithuba lokuncintisa ezikhundleni zokuba yilunga ledalela eParliament noma yikansela at least abasakhulayo bazalithola ithuba lelo and then okwesibili uyasho ukuthi ama student loans lama student grants imali yokuhlawulela imfundo uhulumende will bring that back to ensure ukuthi nina njengabantu abasakhulayo you get ithuba lokuhamba esikolo noma ecollegeation just indawo ezijeneyo zokufunda. And then into esithathu eqakathekileyo kakhulu is the one thing that abasakhulayo abaningi keep crying for, it job creation. Uyasho ukuthi bona njengebandla njenge-alliance banganqoba bangangena bathi ngithi sithi i-White House hayi cha ku-office ekuba ngumongameli uyahleka bangangena ku-White House
you need to go back to Africa my friend
ngiyadlala othi ngiyeke ukudlala kodwa uyasho ukuthi bona umnumzana uNelson Chamisa angangena ku-office yokuba ngumongameli they will generate i-job creation kuzaba le misebenzi etshiyeneyo ukuthi what thina njengabantu abasakhulayo sathola ithuba lokwenza imali. So that's basically synopsis lokho ushiwo ngumnumzana uChitsiba for those that didn't get it. And then umlalele la simzwile esengena la esethinta esexoxisana esesithi hayi phambili lo mnumzana Nelson Chamisa ngenxa ukuthi basically lokho kushiwo nguChitsiba esithi yena ubona ngani uChamisa uzathuthukisa impilo zabontanga. And then uEvans uphinde wambuza wathi kanti lo munye uguest umnumzana Tinashe Jonasi yena othi ha yimumongameli umlaleli wafa lokuhleka esithi kanti uJonasi does he not know ukuthi umongameli kumele akhethwe labantu hathi ukuthi phonguvuka usithi yimumongameli
manje the beat goes on ha
yeah yizithi lo munyu umlaleli undiweni babantweni unjani
Ngiyaphila baba linjani?
Hayi ngiphilile baba siyakwamukela kuhlelo usungenile baba.
Hayi ngiyathokoza kakhulu.
So lapha silamagesa ayithu okwamanje. Silo mnumzana uHappy Mochitsiba yena who is a representative eMDC ekhokhelwa ngumnumzana uNelson Chamisa kanye lo mnumzana Tinashe Jonasi yena othi ongumongameli webandla elithiwa yiIdeal Zimbabwe. So I am not sure ukuthi wena is there anyone in particular that you want to talk to between the two noma nje ufuna ukuzikhulumela umbono wakho
Hayi mina bengifuna ukuzikhulumela nje umbono wami baba
Eh khuluma ke sizwe baba
okokuqala makukhulunywa ngebandla elikhokhelwa ngubaba uNelson Chamisa iMDC besiyazi izolo isakhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai asikwazi ukuthi ngabe obakuthembisayo kungabe lokho kusafana yini nayizolo kumbe mhlambe labo ngabanye bafusa ukuthi bakhukhumeze izikhoma zabo ezikhukhumane njengalokho esikubonayo kusenzakala so bangathembisa intsha ukuthi baza kwenza lokhu lalokhuyana kanti uhlupho olukhona ngokuthi i-division ebekhona phakathi kwabo manje lomakhuphi ngenye into ephazamisa abantu ebathiya abantu bengathi abasakwazi ukuthi bakhangele kuphi bayengaphi ngoba iMDC vele besikhangele ukuthi lamhlanje masikhuluma senze nje eZimbabwe ukuthi kuze kube ngathi kubustebhunyana okuncane khonoko kuvela kuyiMDC eyayikhokhelwa ngokuthongelayo so namhlanje sikwazi ukuthi manje ngoba abasponsor khona masebehluthulelana umbangazo lo osukhona phakathi kwe-party 1 usushibonisa ukuthi it's not about leading people but it's about ukuthi abanye abantu babe rich ezikhwameni zabo kuphela mbona ngani is about that noma bengakhipha imbono yabo betho abangakusho akusasenze sigcwale ngempela ukuthi sizwisise ukuthi for sure iMDC ingalikhulula ilizwe mhlambe iyenza kube ngcono ngendlela osokungakhona ngokokuqala bekufanele ukuthi khonokhale kwi-division yikho sokuphambanisa manje okuzayenza i-conflict maybe le MDC inalekho kela ngokuthamisa isingagcinisi siba ingasaphumelanga ngenxa yesizathu esifana lesi ngoba abantu kadesi kabasakwazi ukuthi i-direction yipi eyemele basibayikhangele
wathi ngumbamba umlomo ndiweni siye kuChitsiba siza ukuthi yena uthini ngalokho angithi baba ungandawa ungayindawa ngithi
okay
right vachidziwa
varipo here comrade Bondo
hayi wadiri pano
right nyaya yenyu yapo
andisikuziwa ukuthi unonzwa here eChindebele
hayi wandinonzwa
Right, mamunzo here mthereri zvanga chitaura nenyaya ye division.
Yes, ndamunzwa.
Munoti chini izvozvo?
Ishi ndeyekuti panogona kunge pachita sekuti vanhu vanoti hatichazi kuti toita sei, but chekutanga ndechekuti vanhu kana vaiteerera politics kubva kudhara, amai kupe havasi kunetsana naNelson Chamisa kwete. Amai kupe vakatanga kunetsana nepati kare, vatsvangirai vachiri vapenyu. Kubva kwatakaita nyaya dzekubva kuCongress, mai kupe been rebel kumovement for democratic change, vachitaka vachengeta sevari rebel. Kubva patakaita no reform no election, tikabva tikanosvika pekunge papwenwa mavice president, vaingoribhela chete amai kupe. Tikaita alliance vakaribhela, ndopa vakabva vati havachatouyi zvachese. Saka izvi zviri kuitika izvi hazvisi zvinyowani zvekuti vanhu vandasingafungidziri kuti vangatoti va havachazivi kuti voita sei nepamusoro pekuti mai kupe vari kuti zvakati, because mai kupe have always been a rebel and zvavari kuita ndo rebellion wavari against vana veZimbabwe. What I can say kuvanhu ndezvekuti ngavazavhiringidzwa naizvozvo, asi kuti vazvizive kuti mabasa emuvengi ari ipapo ari kuitwa izvozvo. Ivo vanhu vanoziva kuti munhu akasara pautongi hwavatsvangirai kanobata pachigaro chaitungamirwa navatsvangirai, the advocate Nelson Chamisa. Saka hazvifanira kukubvira zvavavhiringidza kuti ndiana kuti kupe ava kutungamira here, vanhu vachamisa vakutungamira here, nekuti akasarudzwa nenational council yeMDC ndivachamisa. Ane kwanisa kudedza musangano unonzi national standing committee uchigara ndivachamisa. Anokwanisa kupedza national executive yemusangano uchigara ndivachamisa. National council ichigara ndivachamisa. Maprovincial assembly ndivachamisa. Amai kupa havana kana one musangano waiwoyo, maorgan emusangano wavanogona kuti vadedza ukagara. Saka havasiri mutungamiri weMDC. Ende vanhu havafanira kukonfuzwa nazvo, nekuti zvinhu zvewanikwa zvinotoitika mukati mechimurenga. Hamunobudi mese pamunofamba, zvakangofanana nevaenda Canaan. Hana unosvika vese, vamwe ndivakadzokera kumasure, vamwe vakatengesa. Asi
okay, mirai ndikubatei muromo. Baba, ndiweni umzwile ini uchiziva?
Mdaleli nyamuzwa kuhle, ngingakhuluma kuye ngimphendulelana.
So ngicela umphendule.
Right. Okungenza sitsho kanje ukuthi thina namhlanje singabantu esingane silahleka i-direction. Ake sikhumbule maduzane futhi kathesi manje nje bekunodaba lwabo luphoswe emthethwandaba enyuzini, bengilalela inyuzi mina namhlanje uthi imthethwandaba u-10 nge-division le isapotile uMike Khupe. Anti kathesi sigaba esikhona sokuthi basebesile ukuthi bekule problem vele weyibhekhi thina singazange sizwe, esebeyithutshisa namhlanje ngesigaba sokuthi kathesi into esikhona songani kuleliyana into leyana okuthiwa we support this guy and the low high and the end of the day kwazi ukuthi bonke bebengabe MDC khale sisigaba esikhona ifigode futhi eBhayibhelini mbijana uKristu kwenye indawo makade ekhuluma uJesu uthi yena angeke kwenze ukuthi kakhulu idemon likhuphe linye idemon, wayekhuluma ngento eyodwa efana nayo. So angeke kwenze ukuthi ukhonze inkosi ezimbili ngasikhathi sinye, uzothanda enye uzondenye. Khale sisigaba abaseka they are fighting in one party that is very bad, ekade esingakufuniyo thina. Asifuni ukuzwa ukuthi kuthiwa kule MDC kaba ne MDC kaba, sifuna ukuzwa iMDC A1 ebambeneyo, eyiparty A1 ekhangelele ukuthi irule this country i-one part. Azange sizwe ukuthi thina izani kuthiwa ibusile all these years ukuthiwa i-dividing. Anto yomuntu ithi i-dividing izani right now, kwathi kwafika esigabeni sokuthi manje kuhle kube kuphetheka kwenye ilacost ayaphumelela and then i-G40 yanyamalala. Anto yomuntu iyangikhona ukuthi njani. So isigaba esikhona yiso lesi esizama ukuthi asifuni kube yi-two things, and by doing that they are giving a very good chance kuzanu PF ukuthi iwine, and that's what is going to happen. Khangelani sibone madoda, ama-elections are just around the corner, and into eyenzakalayo le bengehle ukuthi bayi-rectify ngokuthi basupporte this and basupporte that. And this thing bafanele ukuthi bahlale phansi bona as a party bakudiscuss bakusolve, babe nendlela yokusolve, bebe nendlela eright ekini ezakwenza ukuthi base bebuya backlit thina ama-supporters besiphathele something strategy esi-straight esizasizwa. Right now amfutshela manga ngakhuluma this and that, yes, but when back news bezikhuluma kathi simbijana zithi zona uMike Khupe idaba lolu phoso emthethwandaba wasapotwa wakhahlelwa khathana, but i-support iye kubani? UMike Khupe. And esikwazi ukuthi naye ukuthi uMike Khupe for all along was the vice president of MDC uMorgan Tsvangirai. Lokhu kukhuluma this and that lokhana lokhu bekumele bakwenze kodwa sihlandaba lakho thina singeni kakhulu, nasifuna ukuthi babuyembe nabeyizigaxa bezizakithi bengabuya behlukene bazokwehluleka ukuthi basiwine sizavotele izani.
Hayi, ndiweni sikuzwile kahle, siyabonga baba, bekuhle ukuba la kuhlelo baba.
ngiyabonga kakhulu mfowethu.
Thank you, thank you, thank you.
Okay.
No, ngimuzwile mfowethu. He's pretty much talking about how worrying it is to see the divisions within
the party,
which they are basing their hopes to see progressing and hopefully deliver them from what they think is, I don't know what to say. But hey,
Holy Land.
Wow, it's their take. So maybe, Mike, it's not fair of us to. All right. So, tisati tazokera kuna mkoma tinashe, Mike. Urukumbona roti unema comments akawanda
say
our friends and
Bengihleke comment eka Onias Vengesa, mama give us a signal. You know the whole story behind mama.
I know this Julius Malema challenge, right?
And then Colin uphinde wathi MDC Alliance ndizo. And then MDC abantu bayayithanda Nkosiyami.
But
and then Nomaya Kuku Anzi, as the youth want a change in Zimbabwe, and we have had enough of fake promises. We want someone new to lead the nation. I don't know, could that be Tinashe?
Yeah, well, maybe. That's not for us to rule and judge. We leave the ball in the hands of the players, man, and then we watch how it goes.
kuna
mai mfundisi gonese vari pachirongwa, kuna baba vezvimwe yafadha guri vari kuona nesu pachirongwa. It's exciting, right? Anzi na Sandra Mampije. Kola ava zvavari kutaura vanozvitora kupi? Honestly, and this is Anzina Taruvinga Richard in UK. Arudao kutitima fonere. Anzina Sandra and fonere. Zagare, she's in South Africa. Gabriel, please call me in Johannesburg. Agrippa, Shaka Zulu. Anzi Chamisa, Chibaba, Baba, Chemadzi, Baba. Who? Okay. It's not me. Ameno amwarukutuo anzi bvondo bvondo apo navachamisa panyanga kana nemadhongi anenge ave neinternet
singakahambi kuTinashe kuti sithathe umlaleli ngesiphangiphangi mlaleli unjani baba
hayiyaphila
so baba usungenile kuhlelo lamhlanje sixoxa labasakhulayo abameli ababandla atshiyeneyo kuhlelo kwamanje silo mnumzana uHappy Mochidziva yena who is a representative oye MDCT ekhokhelwa ngumnumzana uNelson Chamisa kanye lo mnumzana Tinashe Jonas ongumkhokheli webandla kuthiwa yi-Ideal Zimbabwe lo owazithi yimi umongameli welizwe leZimbabwe mutsha so angazi vele ukuthi ukhona umuntu ofuna ukukhuluma laye first noma ufuna uzikhulumele umbono wakho first.
In this case, it's not a good thing. So we have a lot of people who are not going to be able to do this. My study party at right to see the women of the Hindus. That's for it. That's study for nothing. Gavin around the Rawin, I wish you to come and the politics, maybe to come to Babu Sayuki. Who shall have put you oppose Zamova? Who's our Zarava Zabusa, Babe, get a rescue?
Hello, but as a good and some moves.
In a signal yakhe ayi go right.
Ah, Matshazi, khanye ngani awuzwakali kahle baba. What says so beku cingo phansi and then we'll call you back ukuze uzwakale kahle uhlelwa ngithi baba. Matshazi. Hello.
Have lost him right there.
Mm-hmm.
I hope you had a bit of what he was trying to explain.
Basically, he was touching on, of course, the issue between Mamakupe and the advocate Nelson Chamisa.
All right.
Sure, they expect them to be part of one party. As we are good on dog, we are good on dog. So it's good. It'll be interesting. Okay, let's first go to Advocate Vondo because I really have this itching question
for Comrade Vondo.
For Comrade Vondo.
Okay, let's have it in a real snap to name tell exactly. What a butterfoot, what a kamisa, shoma shoma.
Comrade Vondo.
Ezungo.
Murunzo ano akawanda kuti zvikuto vashusha kuti ah vachamisa kuti varikudonza ku mai makupe varikudonza nawo. How do you guys plan on solving this issue? Is there a way to solve it?
Ishi iripo ndeye kuti ndozviri kudiwa neZANPF kuti kuti paite kunge pane nyaya kana kuti pane problem kana kuti kwaane mapato maviri. Asi chokwadi hakuna mapato maviri. Bato rinongoriko rimwe chete rinotungamirwa naVachamisa. Iyo yangovoka splinda kadomwe kangodona kachinda kuti ikoko kuna maikupe. Chokwadi chiripo ndechekuti zvani iruda kuti zviite ndosana muchiona kuti vanhu vanozvitaura ZBC maikupe vachipiwa nguva yekuswera vachitaura paya. Kuti ndozvavaruda kuti vanhu vaonesa izvozvo. Asi vana veZimbabwe pari zvino vachenjera. Yes, kune vamwe vari kuona sekuti panogona kunge paine problem nenyaya yamaikupe, but inini kwandiri ndakatotarisa maikupe hapana kana kwavari kuenda, kwatova kuparara, vashandiswa ende vachangoparara silently, muchangoona zvanyarara. Zvinongoita 2 weeks or so zvinenge zvapera zvana maikupe izvo. Nyaya iri kutoripo kuvana veZimbabwe haisi yekuti tifokase kunyaya dzamaikupe, asi ndeye kufokasa kumuvengi wedu anova iye ZANPF, yatinoziva kuti yakatidyira 38 years dzeupenyu, yatinoziva kuti yakaba umwe upati yeupenyu hwedu. Isu vechidiki vezera redu iri tikarega vamunangagwa vachinotungamirira nyika panguva iri kutevera, zvinoreva kuti tiri kutonosvika kumaeji yekuti tichipiwa mapensheni tisina kubata pesi. Yanguva yedu yekuti titarise muvengi anonziwo the bigger picture, nekuti iye arida kuti dhaivheta titarise maikupe enani munhu asina kana zvaanotibatsira nazvo, kana kuti titi mungaswere muchinzi mucharwisana naye nekuti havana kana council city yavachawana kana MP city. Asi kwati nekuti election muri kuona vava kudedzera kuti July taakutoenda muelection, vozvavarida kuti tishiko kuti iri in confusion. Asi vana vezimbabwe ngavachirega kuva confused, vazive kuti Mwari arimo mukati nenyaya yedii. Mwari anoziva zvokwatiri kuenda. Ndosaka vanhu vakawanda vachiunganira vachamisa, vanhu vakawanda vachiteerera vachamisa. Isusu handei neuwandu hwedu, handei tinovhotera Advocate Nelson Chamisa, zvinhu zvedu zvofamba zvakadi zvakanaka.
Let's just make one thing clear, folks. Vachidziva, I respect you. And also, ndikona mamwe ma comments arikubuda pa page Radio Studio 7 VOA. Folks, we do not encourage one bad talking people panaba pa platform yedu, and secondly bad language pa platform yedu. So please people, let's speak here and debate, especially as youth. Let's debate in a very, very positive manner. We can always, it's okay to have different opinions about each other as people. However, we do not encourage one, bad talking individuals, or two, giving bad names. Loko asikusekeli thina njengomsakazi. So vanzo kuti
ndirikuti nguva yedu ka yakuda kuenda chienda kumapena. Tine mutereri watatambo bata tichititende kuna Comrade Vondo. Vachiripo here mutereri?
Mutereri achiripo hongu.
Ehe, kandaika mazwi maviri matatu munyaya iri panapa. Imi muri vekwani? Muri vekwaChamisa here kana kuti muri vekwaJonasi kana kuti muri vekwa kunonzi kwani?
Ini ndiri muri weZimbabwe.
akanga alistera baba vakashaya vasangirai asi ndokubva vafirwa chitanda kuna vachamisa. Tinoramba tichitevera tichiti ndine uroba mandi panguva yapera ndinokumbira kufona zvemangwana.
Mangwana tichakutsvagai.
Semazimbabwe, real content Zimbabwe, real MDC, atisi kunyeberwa nebhondo iri kuitwa pakuti ZANU PF vari kuda kuzama kugongodza vachishandisa maikupe neto tine mukomana wekumaraini kwangu ko. Ini ndiri mugari wekugokwe. Kwatakaona kwakakanganiswa tairima tichibudirira nekurima donje. Donje harisisina mari iko zvino izvi zvine zvakaitwa nezanu PF. Asi nezvatinoziva zvirikuda kuitwa navatamisa, donje riya tichadzokera muhomwe ende kuenda kumabhengi tichinokiwa tichibhadharwa naro. So zvandiri kuda kungoudza ruzhinji rwezimbabwe kuti is just confusion iri kuitwa nezanu PF ichishandisa mapato uye mataro ezimhosva kuvapa mashoko kuita kufanike muMDC mune confusion. Isisu mavoters tinoziva kwatinovhotera. MDC Chamisa ndizvo, kwete Abednego Bhede namaikute hativazive. Taivaziva kati ndine urombo kuti maikute maikute Zimbabwe makavaona vakanga vasingadi kana kuteerera kana kunzwisisana napurezidendi Tsvangirai vasati varwara vanga vaine nharo vakanga vachitova purezidendi nziyo before isusu vanhu. So isusu zvatisingadi zvedu idhiskodhi ravava kuda kunyanya kuita iri rinonzwisa tiki mai ava. So isusu tiri behind Tsvangirai 100%.
Vamutsvakiwa, ndine urombo ndichakubatai musati masvika kwamamuchida kusvika, asi zvamataura tazvinzwa, ndovimba nevateereri vakateerera vanyatsonzwisisa kwazviri kuenda nako. Ndoda kuti ndikutendei nekupinda muchirongwa. Tichakutsvagai zvakare nhamba dzenyu tanadzo tigoramba tichikurukura mune mamwe mazuva. Handiti kamukoma wangu, zvakanaka emukoma wangu. You see, we're getting to the end of the day, and probably we want to have the two guests to say their last few words before we wrap up and see how it goes. Tangana nina president. Mukoma Jonas. Aha, sorry. Zvinhu zvacho zvaramba zvowanda, vanhu varamba vateerera, asi I hope manga muchinzwa nyaya dzavari kutaura kuwanda kwadzakaita nekusiyana kwadziri kuita nekunongedzera kwavari kuita. Zvine zvazvinoreva, tiri kukumbira kuti tichienda zvedu kumapeto echirongwa chedu. In 1 minute, mashoko enyu ekupedzisira. Mukapedza toendawo kuna Comrade Chidziva toitawo the same thing. Mike, and we good to go home.
Then sayonara.
All right.
Semutungamiri wenyika mutsva, ndiri kukuvana veZimbabwe. Tiri miliyoni hatingasungudzwi navanhu vatatu vanova Perenzi Shiri, Emmerson Mnangagwa naGeneral Chiwenga, vachinyepera kunge Lacoste, vachinyepera kunge ZANU PF, vachinyepera kunge hurumende yenyika. Ndiri kuti kuvana veZimbabwe, ndiri mberi kwenyu semunhu ngatiti revolution. Tiri kuti maelection ari kuitwa ndiye ZANU PF, haasi maelection enyika. Munangagwa anotori nemaresults emaelection muhomwe. Ndirikuti kuvana veZimbabwe, kutanga 1 May, ngatiite action not election.
Ngatibvaiseembasi ese
Zimbabwe maelection ngaastopewe, tiite revolution, ngatibvise ZANU PF ibve mumwedzi waMay.
Right.
Thank you so much,
Mkoma Jonasi, for coming through.
Comrade Chidziva, your last nguva ndeyato mhanya mukoma, saka tatokupai 30 seconds.
Aiwa, ndinotenda, ndinongoti kuvana veZimbabwe vese vakateerera. Aiwa, ino yanguva yedu, inguva yekuti semaZimbabweans tidefine our future, tidefende our future, tisecure our future. Tinozviita chete nekuenda kunoregista kuvhota kana usati waregista, uye kunovhota nehuwandu, haikonai kuvhiringidzwa nezvinounzwa nemuvengi.
anogona kunga achiunza zvinhu zvekuti aite kuti paende kunge pane kukonana mukati mebifu. Imizivai chokwadi chamunoziva mukati memoyo wenyu. Toenda kunovhota takasununguka tichizviziva kuti bato ririko rinotungamirwa navachamisa rinova reMDC Alliance.
Ah, thank you. Mukoma nguva ndiyachomhanya. Vanzo, we have 20 seconds so mina ngizavalisa balaleli. Siyabonga kakhulu bekuhle kuba lani kuhlelo olivalisayo. Masidibane ngeviki ezayo, ngizabe ngikhona. NguMike Hobe.
Thank you very much to all our listeners. It's been a wonderful day. Hope to see you soon. I'm Evan Zininger.